mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 24 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu 1516. Masangano anorwira kodzero muZimbabwe otsvaga rubatsiro rweSADC. Hurumende yokurudzirwa kuremekedza zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu 1516 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi matatu nevatatu 33 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi munyika. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvina zvine zana nemakumi matatu nevashanu 44,135. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri negumi 210 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine zana nemakumi manomwe neumwe 36,171 vapora munyika vachiita zviuru zvitatu nezvina zvine mazana mana nemakumi mana nevanomwe 34,447. Zvichakadaro mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Munzora vanonzi vari kutarisirwa kuve kuVictoria Falls nhasi pachaparurwa chirongwa chepiri chekuti vanhu vabayiwe nhomba yokudzivirira COVID-19 nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vari kutarisirwawo kubayiwa nhomba yeSinopharm pamwe nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa. Asi mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanonzi nebato ravo havasi kuzenge vari pagungano iri. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri wavaMunzora vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
Munzura vari kutarisira here kubayiwa pari kuparwa chirongwa ichi?
VaMunzura vakatobayiwa jekiseni ravo rekutanga kwatira kuti vabayiwe kechipiri kana vanzoke kana vanozopedzisera. Saka vakatobayiwa, saka vari dziri kuti vabayiwe zvakare.
Vamwe vanoda kuziva kuti kuenda kuri kuitwa VaMunzura kuVictoria Falls zvaakureva here kuti VaMunzura vaakupinda muPoland?
Aiwa, ichi chirongwa hachisi chePoland vamukuru vangu. Poland ndekune kubayiwa zvasiyana. Tosakana kutaura paya kuti gasa tanganise nyaya dzezvavanenge dzinyika. Iri nyaya yechirwere tatikurwa nacho ihondo yechirwere. Haisi hondo yepolad, haisi nyaya yepolad. Yepolad iri yega, nyaya yechirwere iri yega. Saka tasanganise zvinhu zviiri izvi.
Ko imiwo sebato zvii zvamuri kuitawo kunze kwekuenda iko kuri kunobayiwa nhombawo kana kuri kuparurwa chirongwa ichi ndezvipi zvamuri kuitawo kushambadza nekukurudzirawo nhengo dzenyu kuti dzinge dzichitorawo mishonga iyi
ndokunga makatarisa muwiki rega rega musechipiri vamonzora vanobudisa mavhidhiyo pavanobudisa vachikurudzira vese munyika munomu kuti vanobayiwa nhomba iyi nhasi zvakare vatoita imwe vhidhiyo nezuro chaiva kabuda paztv tachitaura kuti no munhu wese endai munobayiwa nekuti chirwere ichi chiri kubata munhu wese hachizi kusiya kuti uri wezano uri wemdc uri wepolad uri wena uri wachii hachizi kusiya saka tikukurudzira vanhu muzvivhitivhiti mumafoni mumamesaji ndozvatiri kuita
ivo vamonzora semutungamiri wemdct vari kugutsikana here nemafambisiro ari kuitwa chirongwa chekurwisana necovid ichochi nehurumende
chekutanga regaenditi vamonzora ndo opposition leader yekutanga vakatanga kutaura nenyaya yekutora mishonga yecovid uyezve vari kufara nazvo nekuti hurumende yakareta kune noizi vakaita muyo yavakaita muparamendi saka chirongwa ichi vari kuti aha hatida kuti timboita zvakazvinyika pamberi zvematemberi enyika asi kuti ngatimboita izvii pagonekwa nemunhu pagonekwa hongu tikufara nechirongwa ichi maitirwa achiri kuita
zvii zvamungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pane nonguva
ndingasiyira vana vezimbabwe ndechekuti kai chirwere ichi chiri kubata munhu wese saka tinokurudzira kuti dai vaenda kunobayiwa ngavasaite mazwi ekusvibisa nekuti mishonga uyu hauna kugadzirwa pazanu pf headquarters hauna kugadzirwa kupoland hauna kugadzirwa nemdct asi mushonga uyu wakagadzirwa kuchina kuchina munoziva kuti wakabva chirwere saka isusu chandinokwenda kushandisa ndechekuti kana ukarimwa nemhungu poizen yemhungu ndoinokurapa
avo vange vari mutauriri wemutungamiri wemdct valoid damba vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kuMozambique uko riri kutarisira kutanga nhasi kuita misangano nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu richizoya nawo matambudziko ari kutarisana neZimbabwe. Mutauriri wesangano iri vaMarvelous Kumalo vanoti vari kutarisirwawo kuita hurukuru nebato riri kutonga munyika iyi reFRELIMO nechinangwa chekuda kuona kuti SADC ingabatsira sei kuitira kuti muZimbabwe muitwe nhaurirano. Mutungamiri weMozambique vaFilippo Nyusi ndivo sachigaro veSADC. Misangano yeCrisis in Zimbabwe Coalition inotarisirwa kupetwa nemusi weMugovera. Bato riri kutonga reZANU PF rinoti munyika hamuna matambudziko angade kuti vekunze vapindire. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navaKumalo akatanga nekuvabvunza nezverwendo rwavo urwu.
Seboka reCrisis Zimbabwe Coalition tiri kumaputo nekuti takaona zvakakodzera kuti tisimbise nyaya yedu yeregional solidarity kutyidzana kweZimbabwe nenyika yeMozambique. Zvikuru sei takatarisa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe maringe nezvematongerwo enyika. Zvakarewo chimwe chinangwa chaita kuti tiende kuMozambique kutarisawo kuti dambudziko remuZimbabwe yatingati crisis pachirungu iri kuramba ichidzika ichidzama ichikura zvakare ichibata nzvimbo zhinji yatingati multifaceted muchirungu. Sakawo tinofara kuti izvi tiri kuzviita panguva iyo izwi rekukumbira kuti munyika muve ne-national dialogue nenhaurirano riri kukura richienderera mberi.
Asika iyo Mozambique ine matambudziko ayowo munyika imomomo kusanganisira nyaya yehondo.
Tiri kuziva kuti munyika imomo muregion yeCabo Delgado mune dambudziko ranetsa zvisingaiti kurwisana kurimo uko kwaita kuti vanhu vanodarika 2500 macivilians vafa kubva mugore ra2017 pakatanga kusagadzikana uku. Sakawo ndezvimwewo zvatiri kufungidzirawo zvakare kuti tingataurawo kuitira kutiwo tisangoenda tichichema nezvedu zvemunyika chete zvinotitambudza asi ione kuonesanawo kuti zviri kuvatambudzawo ivo senyika yeMozambique zvingabatsiridza newo sei kuburikidza ne iyo yatinoti people to people solidarity kuti zvinge zvichigadziriswa.
Ndivanani vamuri kuda kusangana navo?
Ma civil society organizations tichasanganawo zvakare nevamiririri veFRELIMO inova ruling party kanoti sangano riri kutonga imomo muMozambique. Tichasanganawo zvakare nevemedia vanoita zvekunyora vachisambadzira. Munhu wese akakosha panyaya iyi nevamwewo vane chekuita kana kuti vangabatsiridza vakaita sema ana muzvina fundo nevamwewo.
Chinangwa ndecheche kusangana nevana
tichionesanawo kuti tiwane kubuda nema solutions ari grown emorizen kuti tinge tichikurira mukati nematambudziko ari kusangana nenyika mbiri idzi dziri muSadak.
Asika ve ZANU-PF vari kutivo munyika hamuna dambudziko, takamboona kuchiuya chikwata chakabva kuSouth Africa vakati aiwa munyika hamuna dambudziko, kunyange hazvo bato rinopikisa MDC Alliance riri kuti munyika maberekera ingwe.
Tinoziva kuti maonero anosiyana uye izvozvo hazvimanikidzwi kuti tinge tichiva nemaonero akafanana, asi tinoziva kuti dambudziko iri ZANU-PF ndiyo yevamwe wonzeri yedambudziko iri, saka ivo havakwanisi kunge vachibvuma kuti tine dambudziko munyika. Tikatarisa izvozvi kuti vangani vana vemuZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe zvisiri kugara munyika medu, zvakapotera kunyika dzakafanana neSouth Africa neBotswana, ikoko kuMozambique, tingati pasi rose kusvika kunana UK, America nedzimwewo nyika dziri mhiri kwamakungwa. Tochizvibvunza kuti ko vana ava vari kutizei wochinzwa ivo vachiti munyika hamuna dambudziko.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMathlas Kumalo vachitaura vari parunhare kuMaputo, Mozambique, naBlessing Zulu weStudio 7. Munyaya dzemari dzinoti Zimbabwe inofanira kubata zvakanaka zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika, sezvo zviri kubatsira zvikuru mukusimudzirwa kwehupfumi kuburikidza nekutumira mari kumusha kwazviri kuita. Mugore ra2020 vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanonzi vakatumira mari inopfuura bhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica, zvichienzaniswa nemazana matanhatu nemakumi matatu nematanhatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica US$636 million akatumirwa muna 2019. Vachiparura mwedzi wapera zvirongwa zvemari gore rino, gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Manguja vakati mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe iri kuwanda nepamusoro pekurerutswa kwemitemo inobata kushandiswa kwemari. Mudzidzisi wezvemabhizimisi paDuffra University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kutumirwa kumusha kuri kuitwa mari nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hakunei nezvematongerwo enyika. VaMasocha vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kufara kwayo nekugara ichitaura nezvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika pamwe nekuumba mitemo inozviremekedza.
Mari iyi inoreva kuti Zimbabwe ino ufumi hwavanhu vanenge vari mhiri kwamakungwa kana kunyika dzakatenderedza inondiyo pachirungu iya human resource yainofanira kubatira pamusoro-soro chaizvo, nokuti vanhu vasingatangamwe kumusha soumbo hunoonekwa mumari dzavari kutumira kumusha dzinenge dzichikura gore negore. Saka hurumende inofanira kunge ichiita zvirongwa zvokutokwanisa kana kufambira vanhu vayo ivavo vari mhiri kwamakungwa, pamwe chete nokuvakurudzira kuita zvavanoita nokuzvipembedza zviri kuitwa muZimbabwe imomomo. Nokuti mari kana dai yanga isipo Zimbabwe yaidere isina kusvika pairi ipapa apa, ndio saka hurumende navamwe vanenge vachikurudzira kuti tiri kuona kumari yakati ichiwanda, mari yakati ichiwanda, asi ruoko rwehurumende kuno kwatiri isu mhiri kwamakungwa hatiri kuboni.
Kana muchiti hurumende ichipembedza zviri kuitwa izvi, munoda kuti hurumende idini? Professor Masocha,
tinoda kuti hurumende itendeke kunongedza panoshandiswa mari yacho iyoyo, sapamu nukuru zira wangu waka wari muzimbabwe kana kutuwari niri kwa makungwa zekari kuti izi dozi mwezi neikwa nizi sarwa ziri niri kwa makungwa na sarwa ziri muzimbabwe kusumu zirana saka ati wani ziru kwa zozo kutumari yache inga haayu nita mapiliwe na kata anotumi zirwa asi kwa hiri kumboshandi suwa pape urumende ya hizi honi mwere zozo kutizi kwa hizi kuzipendeza nukuzikuru zira zekari
Marizi zinorevei kunyadzezo upfumi kwe Zimbabwe.
Zinoreva kuti Zimbabwe ino fana kubatisisa za inasu kuti ufumi huayo urabe kuchikura. Kwete wa nchete wa rimiri kwa makungwa tino ufumi huumwe kwa mamina raosichewa ngazi batisisa kwazo zibatilu kwa pachie ina munu weza achimona kuti ufumi anga wama diamond, gold, platinum saati unzira marii. Ichinda papi sezo wali kutawara wukuti wali wali kushe wali mtu amari ya kati nda wachufuri ya mbele wati ichinda pakati ye gold ya kawani kwa ya kati ikainda wapa ni zakati zakati saka zile tira tibesu kuti Zimbabwe ino ufumi hurimu kwa Zimbabwe no huliku nzeko yika kwa wali kuhula kushizu wa maribu Zimbabwe
chingati wane urumende chi kuti mari zino bakuzi zwaru waze Zimbabwe ziriku nzeko yika zino rambazi juu ya mnika
Urumende inofanira kutumira kana maembassy ayo ari uno kumirwa makungwa kune dzimwe nyika dzese kuunganidza vanhu kana vachikwanisa pangava pamakombiyuta pamazuma ayaya vachipembedzavo vamwe vari kutumirawo mari yavari kuona ine zvishandwa izvozvo izvo asi sezvandambotaura kuti ruoko rwehurumende runomhiri kwatiri kunoku hatiri kuvoni vanhu vari kumhirwa vanenge vachida kutekenyetswa vanenge vachida kukurudzirwa kuti varambe vachiita izvozvo izvo zvichiro zvavanoita zvichiratidzwa zvisinei nokuti ndezvezanupf kana kuti ndezvemdc kana kuti ndezvechasi zvichiratidzwa kuti izvi ndezvavanhu zvezvomuzimbabwe
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi padefry university kuohio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuohio nestudio 7 Kutarisa zvirimu mapepa nau anasi. Zimlife.com inoti Zimbabwe Electoral Commission yave kubvumidza kunyoreswa kwevanhu kuti vavhote asi ichiti sarudzo dzemabai elections dzinomboramba dzakamiswa pamusoro pekutyira kupararira kwechirwere checovid-19 muchronicle hurumende inoti zvikoro zvokudzidzira kutyaira motikari pamwe chete nebazi revehicle inspection department zvinogona kutangidza basa zvichitera kumbomiswa mabasa avo kuri kurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
muriseiko apo vamushamari vestudio 7 apo da kumbobvunzawo ka inini sestudio 7 muri nepenyuro yevanhu ko muri kutiwo kudii pane nyaya yecovid-19 yevaccine yecovid-19 muri kukurudzirawo here vanhu kuti vabaye covid-19 vaccine yekuchina kana kuti munongotaura kuti hanzi hurumende ngaikurudzire vanhu apa inini munenge muriwo nepenyuro yevanhu mune chido nesu isusu vana vezimbabwe munosaka muchitipa mashoko nguva dzose ko munokurudzirawo vanhu kuti chiini kuda kwevaccine yetiri kubayiwa iyi hapana here zvamunoita inini sezvo muri nepenyuro yevanhu uye munoshuwirawo kuti vana vezimbabwe vagarewo zvakanaka uye vachengetedzikewo kubva kuchirwere checovid-19 ko iminiwo musati makomba hurumende nemamwe manhepenyuro asi kukurudzira vanhu kuzvakanaka mukuvaya kwevaccine ko imiwo munotiwo kudii hamuna here maonero amunoitawo sezvo muri kuamerica
Yoye, yoye, ndino kukwazisa imese na mkoma janga kandimire ni wabati wetu ambo ze studio 7 wose kumwarenga wakupe isimba mwinde mbiri mchishamarara chokwadi ndino taura ndino daku ndino batika na zukuru ninye kwa shilonga sezeri nzimbo ya ndaka bari wamu kakuri ramu kiko zino isusu na kataka sigwa mchironga mwe kurima chete ndo shirima taratarisa mzungu yekwe duti nezu koro zataka waka maritza wanupana na ikoko wachi waka hivyo shikoro isu kwedu kunungo utunungu puwa mashoko kutivaka shikoro vanzungu yekwe nyu masabu kubudu uobu zawanu uwewe zitina kanya zitina zimu uwe nazo atina shikoro zakawa kwa nisemende isu kishitaka zikanyi la daka nubata waka wabili kwa kabudi sama dora dora tikatenga semende hiko zino chine zipata raza tinazo hiko nota akuzwa tufangwa kutama mvure kwedu murimo makarwiru wane mazi seguru edu nana baba edu waka ruyanyika iye Zimbabwe hiko nota akuzwa tibaimo tinjepi marinda abu muda kumaisipi na wawamwe budi wanga wachita ora pa studio 7 isu wangwe chiriwe MDC saizuzi mshiki chaura tirovu pati ya maka sana nguru ya kutifu munerewa tichingamiru tingafara zunzwa kada yele tiba sirewe kuchema nesu kwetu kutawara mashoko kutishoro poza dinotenda angu wa suti wa tengesi warimu warimu hapana nesu sesu mavideo za maka ona ni mashoko akabuda kuzeti BC ndiye nema dinokumbira ti president wari nzwesho kwerero wari ipika na banu wakaba votera wachivwa tambu zwa sezizi
kuti mangwanani kunebese vanoshanda kustudio 7 inotipa mashoko inenge zvine zviitika muZimbabwe inoda kutaura pamusoro pezvinhu zvakati vaccine kuti koiyo vaccine yekuramba ichingohondwa ichingouya tingopiwa isingi vanhu vasingagamuchiri chirudziko ko zvinoitwa zvichisimba here handiti tino vanhu kutungamirira vanhu kunzwa futi vanhu kuti vanodei zvino kana zvaakuramba zvichingohodwa zvichiunganidzwa munyika zvaakurevei ko vatungamiri vadi kubatana nevanhu kana uri mutungamiri uri mutungamiri kuzvitungamirira here kandi kuzvitungamirira imi pachenyu vatungamiri kandi mune muchitungamirira vanhu nyika yezimbabwe ipapapa ha nyika iyi inorwadza isu kari taizvati vanhu vanobvunzwa masiti vanoitwa sei vachitaura zvichibuda pachenyu but zvazvibudi zvinongonzi zvakati kungodeclare but tikudhila nevanhu achadaiwa ndiani zvichaendepi zvinhu izvozvi kana vanhu vasingadi isouth africa yakanga yahodha iya yekutanga vaccine vakazvakaitwa zvakaongororwa zvakaonekwa kunzi aiwa iyi haiite vakatora futi imwe ko kuzimbabwe sei zvichiramba zvichitorwa zvinhu zviri kuratidza kuti vanhu havasi kuzvifarira dai mwari vapindira kuvatungamiriri vari muzimbabwe dai mwari vapindira kuvatungamiriri vezanupf vatanga vakoshesa mwari
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mwedzi uno tinocherechedza makore makumi matatu nematatu ekushandiswa kwezvombo zvemuchetura kuguta revechikedhish vekuIraq reHalabja. Kurwisa uku kwaive chimwe cheurongwa hwaSaddam Hussein hweAl-Anfal uho hwakatamisa pamwe nekuuraya muhwandu vanhu vekumaodzanyemba kweIraq. kutanga muna 1986 kusvika muna 1989 maguta nemisha yevechikedish yakaparadzwa zviuru nezviuru zvemakeds zvakatsakatika kana kuurayiwa uye Saddam akamanikidza mazana ezviuru emakeds kubva pamisha yavo. Urongwa uhu hwakavhiringidzavo mamwe marudzi nemakereke madiki emunharaunda kusanganisira verudzi rweAssyrian, Shabak, Iraq Turkmen, Yazidi neve Mandian. Pakati pakurume 1988 mauto ehurumende yeIraq akapedza mazuva maviri achirwisa guta reHalabja nezvombo zvemarocket nemuchetura weNapalm. Izvi zvakaparadza magonhi pamwe nemafashitera ezvivakwa zvakange zvichakamira uye kuburitsa muguta iri vagari vanosvika zviuru makumi mashanu vachinowanda mumwena. Muhusiku hwepiri hwekurwisa uku kurume 16 kurwisa uku kwakamira. Zvipokopoko nendege dzehondo zveIraq zvakatanga kumwaya guta iri nemuchetura kusanganisira mweya wegas une mustard pamwe nemuchetura unoparadza tsinga yesarin Tabun neVX. Sezvo muchetura uyu wakanga uchirema kudarika mhepo wakadzika pasi uchipinda muvhu uchipindawo mudzimba nepamagonhi nemafashitera zvakapwanyika kusvika paive pakaungana vanhu nekutya vakamirira kuti kurwisa uku kumire. Aka kaive kokutanga munhoroondo yemazuva ano kuti hurumende inorwisa vanhu vayo nezvombo zvemuchetura. Vanhu vazvavo vanosvika zviuru zvishanu vakafa nekuda kwezvombo zvemuchetura wakadonhedzerwa paHalabja. Vamwe vanosvika zviuru gumi vakaita mapofu kana kukuvadzwa. Mumakore akatevera zviuru zvevamwe vakafa kuburikidza nekukanganisika kwehutano nezvirwere zvaiparadza. Vamwe vaviri vaive nechokuita nemhosva iyi vakazopedzisira varipira zviito zvavo. Saddam Hussein uyo akatuba kuti vanhu varwise pasi pechirongwa cheAnfal akawanikwa aine mhosva dzekuuraya vanhu akatongerwa mutongo werufu achisungirirwa. Hama yake Ali Hassan Abdi Ali Majid uyo aizivikanwa nerekuti Chemical Ali anove ndiye akatungamira chirongwa cheAnfal akave ndiye akaona nezvekurwisa kweHalabja akawanikwa aine mhosva yekuponda vanhu verudzi rweMaked emuIraq akatongerwa rufu. Apo zvakaitika kune vese vakakonzeresa chiitiko cheAnfal nekuuraya zviuru zvevanhu vasina mhosva muHalabja zvichifanirwa kushanda seyambiro kune vamwe kuti vasatevedzera tsoka dzavo dzeumhondi zviri pachena kubva mukushandiswa kwemuchetura wegasi resarin neSyria kuti pasi rose rinofanira kuramba rakangwarira kuzviitiko zvemhondi nekushandiswa kwezvombo zvinoparadza rudzi. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mashoko ayo anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Todi, what shall we do?
What shall we do?
Kanova kuna Oliver Mchukudzi. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu 1516 masangano anobva kodzero muZimbabwe otsvaga rubatsiro kubva kusada hurumende yokurudzirwa kuremekedza zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai netsuru zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka